manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosakana zvakare manero anhasi uri mutsi wemugovera kurume 19/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha weTafara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana, uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga, uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yesakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabielections dziri kuona mugovera unouya, vaChamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nhengo yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko avo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepenyu reZBC nemamwe mapuka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburiswa nemapoka ehurumende. VaChamisa vayambirawo nepfenyu reZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana worehurumende panyaya iyi. VaChamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe mafambiro aiita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kusakubva wafamba mushe stadium yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabielections nekuti toindudzisa yelo kuvanhu vekumandikale. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuMutare nekumira nenyaya yeshanduko nekuti visa haina kurahurali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukodhinetwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shuwa kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehaikoti yekumasvingo.
Amuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatra kuunza marori emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti akatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakure vanhu but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese nekuti takumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hatisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezano vasina kubhadhara. Isu tiri kusvika business takura vanhu vachivaendesa kubva kutaro nekudzokera macommunities chemagari vanogara
Tisarisa msangano wenyu wa murukuita mangwana kumashingo. Zii zikuru za munga tarisira.
Kumashingo taka tarisira kuti ti sangane newanu ya mashingo. Kuti taore nyaya ya movement ito ya masitize. Uye ti taore nyaya by election rukwe ya taka tarisara nayo. E kuti tukutarisa wa mashingo tezo. It is predominantly rural. Kuti wanu waki uya ti taore nyaya kuti taita say.
Eto tarisa o mune remangwa na sarudu zawa kushika, jiza mune tarisa la sebatu.
Tukutarisira kutuano, acha buda kuna ugota, ma candidate atina o aga vauma community, ma councillors, nema MP, NCCS Coalition, tukutarisira kutuano, acha buda, neu watu hawa kutuano ugota, mene ae kutido kutanga kwa tukita kufoma government ito, kinotanga ne kutiplewa wano, edu kutuano parliament, chikazirila.
Wacha misa wati wenenya ye kusungwa kwa wa madzibaba weshanduko wa Godfrey Karembera.
Wacha misa wata wenenya ye kuti ajitari siruti mnika mwene violence nanu pepi nopana kusia kuti wana ngakwa wane constitutional obligation ya kumeka wacha mnika mwene ita urunyara ajitari siri kuti zanu pie yoko ya nchita kwa wangu ita wachi hala sana kuhinchi mteta nekutora mainfo mema purisa. Wachiro wa maactivist nebuti, by elections ano invite a competition.
Avanga wari mutewezeri we mutawiri we Battle Citizens Coalitions for Change wa Ostalos Gift Siziva, wari parunare kwa mutare ni Studio 7. Mutungamiri we Zanu PF, wari mutungamiri we nyika wa Emmerson Mnangagwa, nasi wa yambira vya masangano akazvimirira. Kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kusiyabuwa kubvinga kumatevereland note. Vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika. Vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato rezano PF. Vamunangagwa vapembedzo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu reMatevereland North vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuvakwe zvikoro, makirinika, madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro. Vakumbira ururegerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu reBinga. Kuti tizwe zvizhinji, tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi avo vanga vari kuBinga.
Sangano weza PF neutungamiri na makurukota ya hurumende wose neukuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vanavo kuBinga vanga vachiti ivo hatina kumubvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiri wenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuerenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika parizvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitsumo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yayo yanga ichitaririra asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yeBinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuva wakari mepinga wakumereke lukumazimambu na watungamiri wose wukunu achita takakanganisa na hizo zozo tanga tituku ya kunodoku sakandaunza makuruko tangu wose kutu watambire sichemu zote zikadziriska nisune inicho kuita nesaro zopese patu sakano angana nikuti nchibu yukudili under the simu yukuti no one and no place must be left behind
wakawanda wano wanase kunge wa mnanga kwa watura danu reku shanyira binga na kutu inyika ya tarisa nesaro zo jizwa munga taura
ya ya zikuti nesaro nesaro Chekare, tene kwanga kuru kutu wafabila saruzo cheke Kutu na kumbira liye kereo Wafabila nyayangi ya nano Jumusanga nweza mpilewa na wale kongo Doche kutanga Chechipi, wafabila nyayangi zibu liyo No wafane suza data ura Kutu zikati nisme Kutu zibu ye binga Ikonektane Nyamangu matundu hari munu mnjika hino Mnyayangi zibu liyo Mnyayangi zibu kwa kwa ino fabila Zibu yake isiki keo Ketina Wamunangagwa, wanja ura kutuwa ni warikuno, waripa juzi ni matemu, alenta nezo wole, enda wanka wajita ura kutuwa ni udama fisi mtoto, zuwa zikipe sukure zisa, asanga wa sina, nukuti wakuna kwa wanga wachikwanta ufungia, wapiwa sekari mkana ukutu, wapiwe ma 31, ma fisi mpota, atuane kwa kunewe chidiki, na matumai, ni matumabu, kutuwa shali pangujete, kutuwa puse business, bravo hilo, taka zuwa zisa, As per Musulu 26 March, which are number three, four, Tagas, today no good Tawia Pangua Saruzo can a good quiet. Avo Vanuti, Tafandira Saruzo, Langango, Savo, which I see most of the carry, which is too good to have a great hotel of Sagan, teach a walker of the Kusavan with that appear. Oyo Vano Famba one, we have a Savo like Famba, Bagazama Okum, Vasila Javana, Javano Sakua.
Avanga vari mshandi mkuru mbazi rezo kubudiswa kwa masho kwa Mzanu PF Waterfalls kwa Mugwadi vari parunare kubinga ni Studio 7 Rimwe bato riku kupiza musarzo zema by elections re United Zimbabwe Alliance Rino tive chidiki ve Zanu PF vaviringiza msangano waro waranga rakaronga kuita nasi masikati munandare yeche manza mumusha we Tafara muHarare. Asi mukuru anonane zvekufambiswa kwemashoko muZanu PF watafadzwa Mugwadi varamba kuti nengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro veve chidiki muUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata. Kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Taita dambudziko nevakomana majuti yeZanu PF. Isu takabhuka ground redu, tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo. Ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese. Zvese zvakanga zvazvikumbirwa nemutemo, takaita adhie tu. Saka tasvika paground match, taona vakomana veZanu PF, majuti eZanu PF emutafara, achitamba bhora muground. Ratati ratati chita kutitwe miti musangano wedu yanga iri miti miti the candidate miti nyanga rikaya mulambo arukondesa gwarari isa kamira bato United Zimbabwe Alliance so patasika tikada kuzama kwa engager tichiti isusu kwa murugo tamba bora sei muground umu itaka buka tika pata kukansu kwa pata mara chiti rete zispano wabu hati iyo ni ground rete zile Zanu PF tisu nori cheka muno tisu tinori wona saka ini paipan up tenda violence kumuli tinori wisane ni tokutema ili matombo Taka titori redu kurisa neni, kana mkangeta msangano uyo.
Mazivisa mapurisa ere, neze kuchikisi ziwa iku oku kwa maita uyo kanganisi wa msangano weni.
Tapata fone na mapurisa, kutu mapurisa ando nyari panu wanga shikapa nzimbo. Wati kapasi kwa mapurisa, wati iyo, nyari niponde yo kuti, kanzuro dene fana kuya uzika wana, na kuti kutuwe ground. Taka imi kanzuro mpofana kiuza yo uzika wana, kanzuro kaya uzika wana, deni isuso zona beza tuwa pesa ni mpao. Paintra zanua kati iyo, Isu atikuwa suti ya tishizo tuzoda kusosekiwa ground zisiri redu. Kwa nisa batahara mati ya kutakene msangano wedu, matreti tinao, wale ziripo, wanwese anga ita kuya kutangano, marumu lokal mno, wanga wachizi angoshi kachetu sa chumuraya, wanga kutuwa sa chiru wanewe, tokuruwa wasa kasimba stereki, atini wana wanega kutangano wedu, wa ground redu.
Saka mazo ita sei, mshire mekunge pa ita damu ziko hirote.
Isu tara mati ya mberi, ne msangano wedu, amana kumira kutamba bora, wana kutamba bora. Isuta batayenda pa site pao, nukwa naza makungana ya papo, bora waru kutamba.
Saka yewe kanzuru mawazi isa, yere kuti ndoo shuruku itika panchumbe ya maka badari ramari.
Yewe kanzuru tawazi isa, saka wati ukam back to you, awasa tuwawe kutiri, isa ngote atika piriri,
Maziva sei kuti vanhu vezano PF nekuti vanhu vemuri kwishana vanogona kungoenda panhandare vanotamba nhabvu.
Vatotaura kuti vezano PF musangano wezano PF.
Avanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo re United Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata vari parunhare kutafara muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine covid-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19 vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita necovid-19 mukati menguva inodarika gore. Ndufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairas. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Mabulas Musanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Zvinoitwa maita tenda pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba kuti vakatora zvinhu zvevanhu zvoteka chikafu zvese zvaiva mumba unongowana mumba muri ground.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kurodhi tichingotevera kune kuchienda varume ikoko because ivo vaiva mugomo isusu taiva muzasi.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoko taingoenda kumapurazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Ndinenge muchimacheka magrapes acho. Sizini yakatanga muna November. Zvinezvi sizini yapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba sei?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi yanga itoriwo first time yako.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndezvekuti masuti mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari makuseni. Kwanzi kune strike yeshe yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustopu kunokwira rori. Masutu ndipo akatanga kumhanya MaZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza kuti vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka MaZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kuzasi. Masuti ndokukwira mugomo. Sapa vakakwira mugomo ndopa vakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachirukova vanhu vese ndobva vadzika kuzasi. Ndopa vakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi. Inini andiziwe kuti ichichakatorwa goza ndakangotiza ndobandaina kune imwe location saka ndisandadzokera apo ndichadzokera kana zvinhu zvadzika.
Parizvi namusitori kukumba kwenyu?
Yes.
Muri kupi?
Ndiri kunonzi Didurance.
Hoikoko hakuna mirishonga?
Kuno kwakanyarara.
Muri kunzwa sei parizvino uyezve shumiro yenyu ndeyei?
Zvinhu zvinorwadza chaizvo kuzvinhu zvakadai kuti zvitikizo. Chereda handiyanga iri kuti vanhu dei tangoshandawo tadzokera kumusha muri nyararo tani kuitwa so.
Apa muri iri kupi?
Kuzimbabwe.
Mune vana vangani uyezve muri kukwanisa here kuvachengeta?
Ndine vana 2 handikumbomiramira.
Vane makore mangani?
Umwe wacho ane 3 umwe ane 7.
Saka pamakanyoresa kuvhota here?
Ndakasati.
Ko panyaya yemapepa yakamira sei ikoko?
Panyaya yemapepa emuno. Angu inini here kana kuti?
Enyu semadzimaiwo vakawanda vari munharaunda iwayo akamira sei?
Vazhinji hatina mapepa.
Saka muri kufunga kuita sei tichiona kuti South Africa yakati mudzokere kumusha pakupera kwegore?
Kana pagore rakungonopera ukatodzokera kumusha kwacho.
Saka matotanga here kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro?
Ya.
Inochengeteka here?
Vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka. Vamwe vanenge vasina makadhi vaicherera pasi. Saka vaitopinda mudzimba vachigukunyora vachitotora mari yacho.
Nyatsotsanangura ipapo.
Mhandi muri kuti mari inochengeteka here?
Kati
vanenge vaine makadhi, vanenge vaine makadhi unochengetera mukadhi mako. Vaya vanenge vasina makadhi unongochiona kuti upe munhu mari, mari ine mirezo. Saka unogona kuti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziva. So ivo vakazenge vakuziva kuti mazimbabwenzi vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta teta mumba muya vachitsvaga mari yayo yavane vawana kutotora.
Saka pane vakatorasikirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwe?
Pari zvino hangu handizivi but ndokungonzwa kwandakaita.
Imi remangwana munoona rakamira sei kumadzimai?
Harina kana kumbojeka. Dai nyika yanga yamira mira tadzokera kumusha.
Zvamukada kuona zvichigadziriswa kumusha semadzimai ndezvipi?
Kumusha tinodawo mabasa kuti tikwanise kushanda kuti tigare kunyika yedu. Wozi chati kutiza uko kunyaya kuti kunenge kusina mabasa. Even vacho vakadzidza havasi kuenda kumabasa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Nasi tichiita hurukuro nemumwe wakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo. Tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa. Takanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa. Asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo.
Kwandakaita vari kureva vana Chihwido, vana Mujibha vakange vari kumacamps kunze kwenyika muZimbabwe nemuZambia vasina kuzenge vakarejistwa, vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivo ndivo vachanovhetwa manje. Vamwe chete nemaxvts kuti vachi kuvhetwa kuti vari rusununguko. Takazvinzwawo izvi. Asi mubvunzo wangu wokutanga ndeuyu, ko chakambenge chakamisa chii kusvika tari makore 40 anoraudzira namaviri? Ndochokutanga. Chechipiri, kuna machembere vacho vaitsikira havo machembere. Vamwe vacho vakatofa vasina kuvhetwa.
Saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei? Chii chamungati chaifanira kuitwa?
Kumawadzi ikoko kukaenda kunoitwa basa guru guru rakafanira iroro, muchanoona kuti apa pachipii chai chai dai changa chiri chokwadi chaicho chaicho. Kuenda kumawadzi muchanotorwa kunzi apo paina mbuya ningi vakaita basa rakati, pana sekuru ningi vakaita basa rakati, apo paina chimbiro ningi, paina mushipa ningi. Vanhu ivo vakafa ani rikobhu nai. Zvinoda kuiswa kumawadzi vakandimiri kufunga kwangu. Kumawadzi uku ngatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani kumawadzi muno, vakabatira kuno kumusha muhondo vangani, kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani, vakanotsakatika kuhondo vangani. Zvizivikanwe ishi wati ino kwanisa kuita archive yayo zichito itwa ne government university izi zvekuti ngazve zvichitwa ne ministry igonotora vanhu igono record ipo papa yaka hazvina recognition ndo zvinozongogara zviya zvaisimonzi tichazotitongoti
tinoona kuti aka akasike kutanga vamanyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana mujibha navana chimbwido chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende
iye zvino tinoziva kuti vavi vedu vari kutonga havari mukaveni chavari kunyanya kumhanyira manyii vanozva kuti sapoti bhesi yaakudhirika vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate vanhu vakaitwa driven nepoverty very desperate saka vari kufunga kuti vakanoita whip up maemotions avo vanodzoka back into the ranks voya votipa sapoti zvangopera izvozvizvi zvangopera zvamaelection izvozvizvi vanokanganikwa nezvavo sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva zvekuti tangatoti kana toenda kumaelection hatireteimawo veterans ngatirejete vakadai kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi asina nhasi hakuna chakaitwa kwavari maelections akanga angopera maelections hakuchina tomirira kuti dzimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa vanhu vanenge vachitofa vanhu vanenge vachitofa saka kuiswa kwazvo jaikofunga kwamubiini vakandimii ngatidzokerei kumawadi
totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo havachitokundikana kunyatsobatsirwa
ipapo ndo pane mutambo ipapo ndo pane soro yacho ona ica inonzi pgl inotaurwa nevakafunda iri pa75,000 inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi chitarisai gepu irori pgl kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000 kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhaurwa kuti kubva ipapo saka mari yandinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000 saka chinditaurai kuti tinorarama sei apo tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aripuwa ndiye ari easy to control ndosaka muchiona makomredi vakazoti taakuda kunobvunza profesa muturi mure kuti nhaini kumari dzedu dzakapromiswa dzikapureshwa kulangeza dzakazofamba nekupiko ndozvamaakuona vanhu vaakusungwa ndozvamaakuona vanhu vaakubatsirwa tsvimbo vanhu vari kukamina nezvimigogota zvezvezvi voingwa nembwa voingwa nezvitsvimbo saka kuti ava vakazenge vanyorwawo majava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari zvino iri kunoku isiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maererano nepgl yandataurai kuna maticha kuna manesi ivo masoja chaivo vachiri kwacho vari kupractisa vari kukwamina mapurisa vari kuda kuwedzerwa kurtgs vochizoiwa nepi mari iyoyo yekuzopa ava 205,000 ava ndopamuri kuona kuti aha izvizvi muchenjeri kuti ndoziya zvokunzi garwerisa dzaseberera kusvika mandonyudzwa muchipwinzwa mumaemotions saka the best thing tiri kuda isusu iyai yainoti compassionate compensation
tinotenda zvikuru vamanyadza teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu our lives svondo rinouya vateereri musakangana kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 pm nhasi apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabi election dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 munokwanisawo kunzwa studio 7 pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 6175 ne7255 shortwave tabatasuka kumagume chirongwa chedu chanhasi iva ine suzvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vowenews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.vowishona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.